zaika izi zaita kuti vatongi panyaya iyi Justice Elizabeth Kwaunza, Justice Andoneta Kubava na Justice Alpheus Kitakunye vabvise nyaya iyi pamberi pedare iri. Kwetare nhengo dzeTriple C dzakadzingwa Advocate Amanda Jobu vati zvaitika nhasi hazvirevi kuti nyaya iyi yaraswa zvachose.
The appeal has not been dismissed. That means that we now still have. Nyaya yedu haina kuraswa asi kuti tinofanira kugadzirisa nyaya dzemari todzoka zvakare kuti dare rizonzwa nyaya yedu.
Rimwe remagweta vachavangu vanova vane Stole vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nevakadzingwa ava.
Ndivo vari kuda kuti vanzwike nedare. Saka isu tichatevera sezvo tiri vasungwa. Tingotevera chete kuti zvitasika nekupi hakungotevera.
Tabvunza vaJameson Timba avo vanotungamirira chimwe chikwata cheTriple C chine nhengo dzange dziri mudare kuti kutadza kubhadhara mari kuri kuitwa nenhengo dzavo kunoreva kuti bato harina mari here. Vakati
kwete, mari yakabhadharwa kukota tsambango dzayanyorwa kune mamwe magweta. Chakazoitika ndechokuti magweta aya nekuti tsambadzikano dzava kunyorwa mazuva ano hadzichafambiswa nevanhu, dzava kufambiswa nemishina. Wakutoenda pakombiyuta unoloda tsamba. Saka magweta aya angwachitira havasi vaona tsamba yakanga yanyorwa nevamwe. Saka pamarules ekoti andizvika kana tsamba imwe isina kuonekwa nemumwe hapatoita nyaya.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutongaridza nupf vapfarai marapira vati kusabhadhara mari kuri kuitwa neTriple C kunoratidza kuti nyaya yavo haina chiremerera.
Zvinokuratidza kusarongeka neutsinye nechinya chemukati meopposition nekuti zvaanenge achingofira ndechekuti dai toita sei kuti tizvidzika rebato rezanupf nekusvibisa zita rezimbabwe senyika.
Tichiri panyaya dzange dziri mumatare, imwe kambani yekuchina yesunhe mining iyo inoshandira kuguruve yakabhadhariswa mazana manomwe madhora ekuamerica mushure mekubatwa nemhosva yekushandisa mishina yemasaisai yekambani yekuamerica yaiita mukurumbira pasi rose yestarlink zvisina mvumo. Bazi revachuchisi munyika radzisa vatori venhau nhasi kuti kambani iyi yakatyura mutemo wepostal telecommunications act nekushandisa mishina yestarlink isati yapiwa mvumo yekushandiswa muzimbabwe nepotras. Vakuru vekambani vakasungwa musi wa5 zvita gore rapera mushure mokunge Portals yamhanara kumapurisa ayo akaenda kumugodhi wekambani akandowana mishina yestarlink ichishandiswa zvisina mvumo. Kunze kwekambani yekuchina iyi pane vamwe vanhu vaviri vakasungwa kuvictoria falls nebulawayo vachishandisa starlink zvisina mvumo uye nyaya dzavo dzichiri kumatare. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.